Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 29/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongo panyaya yava Job Scala nava Godfrey Stole pamhosva yavakabatwa nayo yekupesvedzera mhiri zhonga wotarisirwa kuturwa mangwana. Nyaya yekurwira utungamiri mubato rinopikisa Resistance Coalition for Change inonzi yatanga zvichikonzera zvinyekenyeke mubato iri. Zimbabwe yaparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekolera. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta arikumirira vaimbova miriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala navaGodfrey Stole vanomirira chitungwiza North mudare reparamende avakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhiri zhonga vaisa chikumbiro kudare kuti vaviri ava vapiwe mutongo usingavadzosere kujeri. Asi vachuchisi varikupikisa vachiti vanofanira kukandwa mujeri. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mushure mekunzwa zvichemo zvabva kumagweta vavirava pamwe nezvataurwa nemuchuchusi mutongi wedarama itafadzwa miti vati vachapa mutongo wavo mangwana masikati. VaJeremiah Bhamu mumwe wemagweta ava vabvuma kuti dare rati richapa mutongo mangwana.
Dare parapedza kunzwa zvatanga tichitura pamberi paro rati richazopa mutongo mangwana masikati nenguva dzakota pasi.
Muchuchusi vaEfrem Zinyandu na asi varovedzera kudare kuti vaSkala navaStole vapiwe mutongo wokugara mujere kwemakore matatu vachiti mhosva yekupesvedzera mhirizhonga yavakabatwa nayo ihuru uye yakakonzerawo kuti vamwe vanhu varasikirwe nemidziyo yavo apo pakazoita mhirizhonga kuchitungwiza. Vabhamu vati pamutema vakwanisi kutaura nevatori venhau zvichemo zvavaisa kudare. Asi Gweta uye vari mutauriri wemhuri yavaSkala vaFredi Masarirevhu vabvuma kuti magwete vavira vakumbira kuti dare rivasunungure mujere vachinziwo vakagara kwenguva yakareba vakavharirwa.
Magwete edu chaanga achikurudzira kuti papuwe mutongo unosuspendwa kana kutoiswa parutivi vaSkala vobuda nekuti nguva yavo yavagara mukati yakawanda. Chokupedzisira magweta edu vakurudzira dare kuti risatore umboe weuchapupu wanana muchuchisi wekuti pane zvinhu zviripo zvakaparadzwa nekuti hapana undowo wakaiswa pamberi pedare nekuti pane zvinhu zvakaparara mushure mekunge mhosva iyi yapara.
Vachitaura kudare nhasi rimwe gweta ravaSkala vaHarrison Ngomo vati vaSkala vagara mujeri kwenguva inosvika makore maviri nechidimbu nekudaro zvakafanana nekuti vakatopika. Vangomo vaudzawo dare kuti hapana uchapupu hwakaunzwa kudare kuti pane vanhu vakarasikirwa nemudziyo sezvataurwa navachuchusi. Dare ranzwawo kuti vaSkala navaStole vanhu vane mhuri uye pamusoro pevana vavo vanochengetawo vana vanoshaya nekuvabhadharira mari dzechikoro zvekuti vakaramba vari mujeri upenyu hwevana ava hunokanganisika. Vachitsigirawo zvichemo zvaiswa kudare vaOliver Marwa vange vakamirira vaStole vati vanonamatira kuti dare ringopa yambiro kwete kuvakanda mujeri. Jerry. Amai Precious Dina vataura vakamirira shamwari dzavasikala vatiwo vari kutarisira mutongo wakareruka.
Saka tichasira kuti mangwana vacharerusawo mutongo wavo kuna Jobstar. Sezvo ane nguva yakareba ari muchitorongo. Pasina mhosva yaakabata.
Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati vane chivimbo chekuti mutongo achapa mutongo wakafanira mushure mekunzwa kubva kumuchuchusi pamwe nemagweta evaviri ava.
Basa redu isusu nderekutonga nyika kwete rekutonga vanhu. Iro ndere madzitare. Muchuchusi basa rake nderekuenda akanga atarisa nyaya yacho naono chuchisa achisama mafiki kana nyayacho zvairi nezvane maonero vake kuti maonero angu nyaya iyi inokodzera mutongo wakati. Mutongi wochitarisa zvataurwa nemuchuchisi neuya akachi achireverera musungwa obva apa mutongi wake.
Vasikana navasitole vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga svondo rapera. Asi magweta vanoti zvisinei nemutongo uchapiwa mangwana vachakwira kudare repamusoro rehigh court vachipikisa mutongo wedare wokuti vane mhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vachuchisi kana kuti National Prosecuting Authority vazivisa nhasi kuti vamira kuchuchisa magweta maviri anorwira kodzero dzevanhu anoti vatapiwa muchine ripi nava Douglas Coltart pamhosva yavaipomerwa yokanganisa mashandiro emapurisa. Vaviri ava vakasungwa muna gunyana rirapera vachinzi vainge vachikora chikamu 184 chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vanonzi vainge vatadzisa mapurisa kubvunzurudza nekuferefeta kanzura weward 26 muGlenora vaombiraishe nende navasanele mukushani vainge vapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vakazosiya vaitwa kafira mberi kumashonaland west. Asi vachuchisi vanoti havana umbowo hwekuroverera vaColtart navamuchine ripi vange vachimirirwa negweta vaAlec Muchadehama vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vamuchine ripi tikatanga nekuvabvunza kuti vanzwa sei nezvaturwa nedare.
Tinobva kufara kuti isiwo vachuchisi varatidza kuva vanogaidziwa nemutemo uye maethics edu semagweta ekuti basa redu rinofanira kutungamirirwa nezvotaurwa nemutemo. Pane nyaya pane nyaya, munhu anofanira kuti atongwe kana awanikwa asina mhosva kuti yorasa nyaya iyoyo. Asiwo pasina nyaya, munhu haafaniri kuti amiswe pamberi pematare.
Saka hapana umbo hwakati tsvikiti hwanga hwaunzwa kudare, ndo mamiriro azvakaita.
Panga pasina nyaya nekuti vari kukwanisa kuti vapinze mukoti kuti vazopfuva kutisakatyora mutemo. Zvinova zvinoratidza kuti vakaungirana nesu sezvataitaura kuti pokutotanga tiati tisingafaniri kunge takambosvika. Taiita basa redu semagweta zvinotenderwa nebumbiro remutemo, zvinotenderwa legal practitioners, zvinotenderwazve zvakare nekukoshesiwa nemaconvention dzakawanda chaizvo maringe nekushanda kunoita magweta pasi rose.
Saka zvainge zvafamba sei apa pakuzonzi mimi manga matadzisa mapurisa kuita basa ravo?
Taizvi tavhiringidza mapurisa avo vaida kuti vavhunduruke maclients edu. Iwo mapurisa vari kuti vaiferefetawo zvekupambwa uye kushungurudzwa kwainge kwaita maclients edu a. Zvinova zvimwe chetewo isu zvatanga tapfurwawo basa kuti tidzivirire kodzero dzavo tishande. Kureva kuti isu zvataida kuita zvanga zvisiri kupfiringisha zvaida kuitwa nemapurisa, but kuti zvataitoita isusu taiita kushanda tichamubatira pamwe chete. Isusu takamira semagweta emaclients vedu ainge apambwa uye kuchungudzwa. Mapurisawo vachiferefetawo, chinangwa chiri chokuti ivo vakapamba nekushungurudza maclients vedu vabatwe, vasungwe, voendeswa kudare remhosva. Unodarira nyaya iyo yekupamba nekuchunguru.
Mune urongwa here hwekuendesa vakakusungai ava kumatare kuti muripwe?
Pasi rino ringatedzera rakazara nevanhu mapofu kuti ukandibaya sorangu ndokubaya. Isusu ndakazvimi mari wakapindira wakaita kuti chiedza nechokwadi chikure pachena izvozvo zvakadinga ndi zvinodavirawo kuti nyangwe chivo vacho vanga vachishinga shinga kumberi oro pavachange vachiita basa ravo vanotungamirirwawo nekuti mutemo uno kotini
Gweta vari murwiri wekodzero dzevanhu vatapiwa muchine ripi vachitaura vari parunare muHarare Mubato rinopikisa Residents Coalition for Change maitas nyeke nyeke sezvo pave nezvikwata zvakawanda zvikurwira utungamiri webato iri zvichitevera kubuda mubato iri kwakaita vaNelson Chamisa kusvika pari zvino muzvare Fadzai Mahere vanomirira Mount Pleasant mudare reparamende ndivo chete vazivisa zviri pamutemo mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vasiya basa Asi vamwe vari kusangana mangwana kuti vaone kuti votora gwara ripi vakawanda wavo vachiti havasi kuzobuda mudare reparamende kumakanzuru kana kuti musenate vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengedzo shabangu vatodoma vamwe pazvinzvimbo uye vanoti vachadzinga vamwe vasiri kutevera gwara ravari kutora Muguziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova nengo yebato reMDC uye vakaitawo gurukota muhurumende yemubatanidzwa vari gweta zvakare advocate Eric Matinenga
ndifunga chakanaka nechekuti vanhu vambokurukura kana vakurukura voona kuti vangaita sei nekuti haingave rimwe vachamisa chete kuti vaite zvakadai zvine vanhu vese voita zvakadai zvoda kutiwo vanhu vataurirana vaone kuti vanhu vanoshandisa sei asi chikuru chandaichadai tina kutaridza ndezvekuti isolate Shabangu unomuisolata sei because inindasema kuti put Shabangu between a rock and a hard place Shabangu ari kuti iye zvinoizvi vemuparliamend vaimbori yetriple c vaya vavanhu vangu saka ndandiri kuti kana vanhu vacho vese vavo vakati isii Shabangu hatiziye mukuru wedu muparamende zvinhuzvi vavanochuza iye zvinoreva kuti vese vati kuna Shabangu uri kunyepa your fiction saka toona kuti Shabangu achaita sei achati vanhu vacho vese muparamende ndekuita recall here kana adaro then vakamuona kuti anga asina nemunhu wese
asi hapaite here dambudziko apo advocate nekuti takangoona zvimwe chete zvichiitwa izvo navamonzora vanhu vakawanda vakabuda vachiti havasi kudiviravo asi ivo havana kuvarikola vakangorikola vashoma vavaida asi vakaramba vachipiwa mari dzese nehurumende dzinopiwa mapato ezvematongerwo enyika kunyange zvava zviri pachena kuti vanhu vacho vari muparamende vanga vati havasi kushanda nawo ende vanga vasingashandiwo nawo
zvakatisiyane sikuona kwangu munozi panyaya dzaiitika dzezvemarikoro hapana kumboita stage yekuti vanhu vacho vari affected vainyora matsamba vachiita their position vachiitwa supported neparty
asi vamatininga vamwe vanoti vachabangu vanotoziva havo kuti havana vanhu saka nekudaro ka nyange vana vakanyora tsamba nyange vakangonyarara vanenge vari kutsigirwa nematare ndo maonero evamwe aya nekudaro vanogona kungonyora vanhu ava matsamba vachabangu vongonyarara zvavo vorikola kana 102 voenderawo mberi nebasa
inini ndiroda kuti the folly of Mr. Bangu it's not about what is happening in Zimbabwe kana vanyora tsamba dziya izvi chetongoti hauzotauri every little nuance yavanofanira kuzviziva ine yacho saka dzanyorwa dziya idzi rati hati dzinoita muna Shabangu nana speaker nachete itsamba dzamunoisa ngatiti as first step kumaambasada ese esouth africa and if you want to be naughty isa tsamba iyoyo kuna chief justice woisa tsamba iyoyo kuna judge president vagari vaziva kuti yes tingatiita decision yakaita sei yakaita sei asi ndomuvhunguro uri kuita vanhu
avo vanga vari gweta uye vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa advocate Eric Matinenga vachitaura vari parunare muHarare Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vari ku Rome ku Italy kumusangano we Italy Africa Summit. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri venyika dzinosvika makumi maviri dzemu Africa. Vachitaurawo kumusangano uyu vamunangagwa vati wakakosha zvikuru mukusimudzira kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgia Meloni vati pasi rese haringasiye Africa ichisarira kumashure munyaya dzebudiriro iyo ine zviwanikwa zvakawanda. Vasimbaradzawo kuti yave nguva yekuti nyika yavo nedzemu Africa dzivandudze ukama hwadzo. Amai Meloni vavimbisawo kudyara mari inosvika mabhiriyoni mashanu nemamiriyoni mazana mashanu kana kuti 5.5 billion euros uye imwe mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion euros kubva kuhomwe yezve mamiriro ekunze yavakaumba mugore ra 2021. Mugozeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe.
Aisiyo yokutanga panyaya yemisangano iripo pakati peAfrica nedzimwe nyika huru. Tikazvitarisa tinoona kuti pane inonzi Forum on China Africa Cooperation yakatotanga gore ra 2000. Ine tinyaya kutwa kuChina asi inogogona yosvika kuJohannesburg nemamwe maguta. Kunezve tinoti United States Africa Leaders Summit yakatongwana vaObama mugore ra 2014. Tinezve tinoti UK Africa Investment Summit yakatotanga mugore ra 2020. Saka masummits akati wandei asi kachitarisa tinoona kuti pane nyika huru dzinenge dzida kuita ma relations neAfrica as a continent.
Dzinokokwa sei nyika kumaungano akadai aya?
Kana ndichitarisa misangano iyoyi yokuti nyika huru dzinokoka nyika dzine dzemu Africa, ndinoona sekuti dzimwe nguva pane vamwe vanokokwa kune nedzimwe nyika lakuti America inokokawo vainoda, China inokokawo vavanowirirana navo, UK inokokawo vavanowirirana navo. Saka ndiri kuona kuti zvanhasi izvo nyika yedu yeZimbabwe yakakokwa vamunangagwa vakamirira Zimbabwe.
Ngatichidzoka ipa Zimbabwe senyika, ukama wayo neItaly wakamira sei?
Tinoona kuti ukama uripo zveshuwa asi hauna nyanya kusimba semasimbira akaita ukama weZimbabwe neChina, wakaita Zimbabwe neUK neZimbabwe even neUnited States. Asi ukama uripo tinoona pakunyanya kutengeserana nokuti ndo pane nyaya yetotiwo international trade. Tinoona kuti vanhu vekuItaly vanotora mamineral products edu, vanonyanya kutenga futi mavegetables kubva muZimbabwe, vanotenga futi mastones and glass kubva muZimbabwe. Ukuwo kana Zimbabwe inowanzo kutenga mamachines kubva kuItaly, maplastics nemarabba nemametal products.
Zvivimbiso zvabatwa namai Meloni munoona zvichibatika here kuZimbabwe?
Ini ndoda so zvakakoshera Zimbabwe pakuti tine dambudziko remagetsi, tine dambudziko reinfrastructure yaurawa, tine dambudziko rehealth isingachabatsiri vanhu kuti vanoenda kuzvipatara vachidzoka vasina kurapwa, tine dambudziko futi needucation. Saka zvinenge zviri kukara zvikapanisika kuti sezvo vamunangawo variko vakavavo vane zvavanouya vakabata, zvinonzi kuenergy chii chavauya vakabata, kuinfrastructure chii chavauya vakabata, kuhealth chii chavauya vakabata.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani Underhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vachitaura vari panhare kuCape Town naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu vanonzi vaurayiwa pamuganhu weSouth Sudan neSudan. Izvi zvinonzi zvaitwa nevanhu vabva mudunhu reWarab vachirwisa vari mudunhu reAbyei. Vanhu vari matunhu ava vagara vaine makore vachirwisana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matano akaomarara kune chikwata chinotsigirwa neIran chinonzi chakauraya mauto eAmerica matatu nendege yemhando yedrone muJordan nemusi mugovera. Mutauriri mubatsi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJohn Kirby vati America haisi kuda kuita hondo neIran asi haisi kuzomira kutora matano. Vebato remaRepublicans mudare reCongress muAmerica vari kukurudzira vaBiden kuti vabhombe Iran. Munyaya dzezveutano, hurumende yaparura kukuwadzana muHarare nhasi chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera. Korera yave kusvitsa gore ichipararira zvakanyanya matunhu ose enyika. Urongwa hwekupa vanhu nhomba huri kutanga muHarare munzvimbo dzinoti Kuwadzana, Glenview uye Chiredzi kumasvingo uyewo kuBuhera Manicaland. Mutorero wenhau Kudzanai Musengi anokupa nyaya inotevera.
Chirongwa chekutanga kudonhedzera vanhu nhomba yekorera chaparurwa zviri pamutemo nhasi kukuwadzana negurukota rinomirira dunhu reHarare vachaosta wengwa vakamirira gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Vataengwa vati zvakakosha kuti paitwe mushandira pamwe pakati pehurumende nemasangano akazvimirira kudzivirira chirwere ichi vachitiwo vanhu vafanirwe kutya.
Vari kutaura pano kuti vaccine yakatogushandiswa munomunyika kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Chimanimani, Chipinge, Chegutu nemuno muHarare vachakambeta korera muna 2018 nemuna 2020 ikashanda zvikuru, hapana akarwara nayo, hapana nechi zvinhu zvakatomboshandiswa, musadzedze, hapana chekutya bakwete.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati zvinhu zviri kuita hazvo zvichiita nani. Sangano WHO International Coordinating Group on Vaccine Provision rakavimbisa kupa Zimbabwe nhomba dzekorera dzinosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi kusvika pari zvino nyika yawana nhomba dzinopfuura zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 892,286. Mukuru werimwe sangano rinoshanda nevagari vekumasvingo reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development Trust vaZana Mzorodzi vaudza Studio 7 kuti hurumende yaparura chirongwa chakanaka kunyange hazvo achiti hachina kushambadzwa zvakakwana.
Hapana vatamboona vachiita madoor-to-door awareness campaigns kuma affected areas akafanana naChiredzi kunana mukwasini uku. Tanga tiriko paweekend pano asi tirikuona kuti vanhu vanongozinzwa namakuhwa, vanhu vanongozinzwa nepama WhatsApp.
Mumwe mugari wemubulawayo vamashava muzamindo vatiwo pachiri kuda ruzivo rwakakwana nezvekupararira kwechirwere ichi nekurapiwa kwachingaitwe.
Masolutions atinoona selong term iye zvinogwaisha nhani inokutaurwa nezvayo kana kuri kunzi tapinda kumaelections. The next 4 years nyika yakanyararwa yozobuda zvezviterm emaelections.
Dr. Simbi Soranga vanoichizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhomba yekorera ichibatsira pakurwisa chirwere ichi zvakakosha kuti hurumende itore matano ekuti veruzhinji vawane mvura yakachena.
Izvi zvinoda kuti paite yatinoti infrastructure development kana kuvakwa kwemafacilities ekuti vanhu vave nemvura yakachena, kana ari madhamu kuita zvemapipe aya ekuti vanhu vawane tapped water yakachena yakatreatwa kumadhorobha nekumaruwa. Izvi zvichazobatsira kuti for the long term korera chisava chirwere chatinoramba tichisangana nacho muZimbabwe. Kune dzimwe nyika havatombozivewo kati cholera chini nokuti haiko. This is a very basic thing.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende itore matano ekuwanisa vanhu mvura.
Nyaya yekuti mapolitician anongosetla vanhu pavanongoda pese pese, again ndoimwe iri kuita fuel chirwere checholera ichi. This politically motivated resettlement yakashata. Ndo vanhu vaya vanozoenda vachipwanyirwa dzimba futi voita homeless. Masettlements acho haana water ne sanitation yakakwana. Vanhu vanongonzi tigarai apa mugotivhotera, hazvina kururama. And finally, malocal authorities ari kutadza kuprovide maservices because akadzvinyiwa pahuro nehurumende haasi kupiwa zvikwanisiro.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu makumi manomwe nemumwe vainge vafa nekorera, asi pane vamwe mazana mana nevashanu vachiri kuvhenekwa vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zviviri kana kuti 2368 vakabatwa nechirwere ichi. Sano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti riri kushushikana nekuti pavanhu vatanhatu vari kubatwa nechirwere ichi, mumwe chete mwana ari pasi pemakore mashanu. Kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi kunyika dzakaita seZimbabwe, Malawi neZambia kuri kupa kuti nhomba ishomekewo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nao zemitambo, makwikwi Africa Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast. Pari zvino pane mutambo uri kutambwa pakati peCape Verde neMauritania. Kwapera maminutes makumi maviri nemanomwe, zvikwata izvi zvichiri zvakaita mangange 0-0. Chikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamusha chichakweshana neSenegal mutambo wakamirirwa nevatsigiri venhabvu vakawanda nenguva dza10 manheru ano. Mangwana nenguva dza7 Mali ichatamba neBurkina Faso, kuchitiwo nenguva dza10 manheru Morocco ichatamba neSouth Africa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanga Nyahuye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo ya nasi, chikwata chafadza vakawanda gore rino kumakwikwi cheCape Verde chinosangana neMauritania, icho chinewe mukuwa zvikuru pamusana pemutambi wavo anovabatira mugedhi Babakani Yese, iye anova ndiye akareba kukunda vatambi vese vari kumakwikwi. Zvisinei hazvo, kunyange akareba sei, chikamu chekutanga chemitambo akagoveswa kana neAngola neBurkina Faso, uye kana Cape Verde ikauya yakarodza kumberi sematambiro avakaita muchikamu chemitambo yekutanga, tarisiro kuti ndiyo ichakunda mumutambo wavo neMauritania.
Munoona mutambo wechikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamba chichitamba neSenegal uchizofamba sei muzuva ranhasi?
Senegal inova ndiyo yoga yakakunda mumitambo yese yavatamba mumakwikwi egore rino, iri kusangana nevaridzi vemusha Ivory Coast, iyo yakamuka kumakuva vakawanda vave kufungidzira kuti yabuda mumakwikwi. Ivory Coast yakapona shure mekukundwa kwakaitwa Zambia nechikwata cheMorocco, uye pamitambo yavo mitatu yechikamu chekutanga yakakunda kamwe ikazohumburudzwa kaviri nechikwata cheEquatorial Guinea neNigeria. Asi ndiani aizviziva kuti vana Mauritania vangangokunda vana Algeria, kuti vana Cape Verde vangakunda vana Ghana. Seizvozvo Ivory Coast inogonawo kushamisa vakawanda ikatokunda varidzi vomukombe Senegal ikadzokera kumusha.
Tambotarisa mitambo yakatambwa nezuro, ndeipi mitambo yamungati imi yakafadza vazhinji?
Nesondo, chimwe chezvikwata zvanga zvichifungidzirwa kuti zvichaenderera mberi mumakwikwi Equatorial Guinea chakazosvika kwamvura yacheka makumbo shure mekukundwa 1-0 nevavakidzani Guinea. Chibodzwa chakapedza mutambo chichimwiswa nechikomana Mohamed Bayo neminiti rekugumisira romutambo. Zvakarwadzwa zvikuru kuti chikwata cheEquatorial Guinea icho chakatadza kumwisa penalty yakapotswa nemutambi wavo Emilion Su, anova ndiye achiri kutungamira vamwisa vose kumakwikwi egore rino.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMarvelous Mhlanga Nyahuye weStudio 7. Musakanganwe vateereri chirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu mubato rinopikisa reCCC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 29 kuzibandlela 2024 ngoGibbs-Dube. Endaweni zethu lamhlanje,
siyabona ukuthi kulezikhenxe kulalaba abaphumayo bahamba baye bafoma into yabo kuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement.
Othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko. Welinye icele abalandela umnumzana Nelson Chamisa othi ebandlaleli ngolwesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit okhulunywa ngokudlelana okubanzi lamazwe ezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Othi ungunompala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Sengezo Chabango uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko kubandla leli. UChabango utshele umsakazo lo ukuba kuningi kuzakuqulwa kungakenziwa umhlangano omkhulu we-Congress. Uthi laba abafakwe ezikhundleni ezibona ngokwethula kwemibiko bakhethwe lidale le-Standing Committee. Kwenye icele abalandela umnumzana Nelson Chamisa othiye ibandla lelingu lesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare lamalunga ebandla leli. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngokufakwa kwabantu laba ezikhundleni.
Kanti liyakwazi ukuthi bake bakhuluma laba abakhulumayo ukuthi injini siphumile. Sokumele silungise i-injini sihambile, so sesizama ukuthi silungise yona leyo injini abathi siphumile sihambile. Yes, siyabona ukuthi kulezikhenxe kulalaba abaphumayo bahamba baye bafoma into yabo kuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement esesiwenza ukuthi ibandla lethu lilibele one center of communication, abakhipha ombiko babe consistent njalo imbiko yethu ibambeke ngabantu abakwanisa ukubamba inkulumo bayiqalise baze bayiphutshise.
Singathi ngobani bo lapho sikhuluma ngapha?
Silegqwetha u-advocate Ngobizitha Mlilo ubekhona ngemuva kwethu, yibo abantu ade bevele bekhona kuma-structures. Uyozaba ngu-acting spokesperson bonke lama amalokhuzeni ama-appointments, they are on interim basis until we get to Congress lapho abantu abazakhethwa khona on substantive. Uzadeputizwa ngu-Caston Mateu, u-member of parliament wenyanga. Azodeputizwa u-Decent Bajila, u-member of parliament oweloveve wakobulawayo. So ilawa yiwo ama-appointments esesiwenzile in the meantime, but njengoba sishilo izolo ukuthi i-standing committee iyacontinua ihlala isenza further appointments. So abantu abahlale belindile ukuthi sizayenza big further appointments ngokuya kwesikhathi.
Ngizwe-ke umnumzana Nelson Chamisa ememezela ukuthi ulakho ukuthi ahlangane labanye abakumalunga edale lephalamende. Singazuthi ngathi
kuyantengantenga kambe ungathi usubalekele umfazi waphuma wahamba wadivosa ubulokhu umhawukela lowo mfazi ukuthi mana ngiyehlala laye, mana ngiyehlala nihlangane labantu abakhe. Kodwa uphumile samfisela inhlanhla lapho sehambe khona. kodwa nangu inhliziyo elokhu intenga ntenga ifuna ukuthi abuyele khona ngapha. So simkhangele kodwa akula lutho luzatshintsha, ukuthi nxa esefuna ukubuya back ajoin iparty lakhona, sizamamukela ukuthi abe lilunga leparty uyabe sengasela position. Kodwa siyayazi imotive yabo ngeyokuthi ufuna ukuhamba, ngani ayekhuluma lama members of parliament ukuthi inhloso yakhe kayisafezekanga, ngoba inhloso yakhe yayingeyokuthi nxa ephuma yena wonke ama members of parliament bazamlandela, whether uye etoilet kumbe uye echurch kumbe uye eningizimu uye enyakatho uye empumalanga, baphongulandela njengani ngabantu labana abangaboniyo abadalwa bengaboni. So akwenzakalanga khonoko, so yikho asezama ukuthi aye nasese aye ukuthi ngilandela nini, ngoba wayevele engabatshelanga ukuthi ngizaphuma, wayengazange akhulume lomuntu. Mhlawumbe wahlala phansi lemuli yakhe wathi sengiphuma sengihamba, wasekhohlwa ukuthi kulamalunga ephalamende kulabantu okwakumele akhulume labo engakayenzi leso sinqumo.
Unuzala Sengezo Chaba ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Selilekele ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe akade bengaphenduli umakhalekhukhwini. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe ezimele ese-National University of Science and Technology, umnumzana Stevenson Dlamini.
Okwenzakala kakhulu e-CCC ukubangisana kwamandla. Kuvamile nje ukuthi ku-organization kufike kwesinye isikhathi ukuthi abantu baba lomhawu lezikhundla. Okusuke ukuqale nje kuyindaba engathi kubangisana nje izikhundla lokukhulu, sokuze kwaletha ukudilika kwe-organization ye-CCC, ngoba sesibona lo mongameli wabo sewabeka phansi umkhokheli we-CCC uNothamiza. Ekubekeni kweke phansi sokulethe ingxaki yona le yokuthi pho-ke la bade bengene ngetikiti lakhe, pho-ke yena nxa sezisusile laphana usho ukuthi labo sebesukile seqala iqembu elisha, kume mhlawumbe labo sokumele basho ukuthi basala lalo uChabanga osefaka abakhe. Konke lokhu kubisa ingxaki, kubisa la lokuntengantenga nxa sesikhangela kwezo idemokhrasi nje, ku-undermine idemokhrasi nje.
Ye, kodwa nibona zani ukuya phambili ibandla leli ngasoze lidabuke phakathi, kuzahamba njani?
Kuvele kule ngozi yokuthi lingaphinda lidabuke phakathi, ngoba sinazelela ukuthi vele kwakungathi coalition. Nxa siyinazelela vele sisusa sayi-CCC ngathi yayihlanganise amabandla ake axabana emva ngale. Ngakho-ke akula bufakazi ukuthi sebesele bodwa, kuyasala nje kuliqembu elizimele lingalakuxabana. Esingakukhayelela kulakho ukuthi iphinde futhi ixakululeke futhi yona le CCC eseleyo, ngoba nxa ingxaki ibe ukuthi bebesola umuntu oyedwa ayikhona i-system kade ikhona, kuvamile nje ukuthi kuzosala kusiba le lo mkenke futhi ongavuleka.
So singathi
CCC ngoba
singathi uChamisa sedose wayale wasenzela okwakhe, kuzathi phakathi khonapho liphinde futhi ibandla leli lidabuke futhi, kunjalo sibi
selingaphinda lidabuke futhi. Njalo asikabile ubufakazi ukuthi bangaki abaza yama kuChamisa futhi besuka khonapho kuChabanga. Bakhona abasahleli nje ecingweni abasafuna ukubona ukuthi ngathi amandla wela ngaphi. Labo yibo abangalethi ukuthi iqhamuke phakathi futhi leyo thubu siyabizile. Silakho ukuthi umnyaka lowo siyaphela, siye sabona sibili utshintsho oluningi phakathi kwethubu siye.
Abanye bathi-ke bezongena impehlane, bathi bezongena impehlane phakathi khonapho, hambe kungani kunjalo futhi bandlela ibusayo.
Pho-ke abanye bangatsho njalo, asike sihle sithi hhayi ngamanga kumbe liqiniso, siphinde sikhangele ukuthi kuvamanga nje ukuthi noma kuyimpehlane impehlane eyidinga lapho engena ngakhona, nxa ukuthi kungena impehlane kuthi ukuthi kube le ndlela evulekileyo ukuthi ingene. Ngakho-ke mbonani bengeyami ekutheni ukungena empehlane balakho ukulahlekelwa yokukhalipha ukuthi kusasa indlela abahlela ngayo ama-systems abo abe nokukhalipha ongathi kuphucukile. Ngoba ye kulohlangothi oluthi ukungena empehlane kube nohlangothi oluthi hhayi bekuvele kungathi kulokuntengantenga ekuhawukeleni isigaba sokubusa nje khonapho, ngoba abantu kuyavama nje ukuthi omunye umuntu abe lokuhwaba nje ukufisa ukuthi naye abe sesikhundleni sona lesiyana.
Ye, singathi-ke uChabanga sezibambe esidukwini yini ngwesengumnikazi webandlaleli.
Okwamanje ngathi ikakacaci ukuthi ake sithi sihle sithi ungathi usemnikazi kuto hai amanja e influence ula hayo sibili nyenzi ili sikubona hayo yesika basi nge azniga sona esokuba mu secretary general ula amanja sile angire bao yeyise ku triple C poge ukuthi ngubani osele ngumaqhuzu ikho kungacaci khona ngoba ngokwenza kwakhe kakhanya umuntu ofuna ukuba ngumaqhuzu phezulu mhlawumbe sengathola lokuthi bakhona nje isandla semfene nje esicathe ngemva kwakhe yikho esiza kubona nje ngokuvela kwesikhathi kubana kathi mbani uvele efuna ukuba ngumaqhuzu.
UMnumzana Stevenson Dlamini ngocubungula ezombusazwe ezimele usebenza eNational University of Science and Technology. Omele iMount Pleasant edale lePhalamende uNkosazana Fatsaye Mahere uthi usethile isikhundla lesi akwaziwa ukuba abanye abakudale leli bazakwenzani ngodaba lolu. Usenjalo abathutshisi bathi umthethwandaba kumele ugwebe uMnumzana Job Skala ukuba ahlale entilongweni okweminyaka emithathu. Kodwa abamele uSkala webandla lesi-CCC bathi akumelanga avalelwe. Wethuswa icala lokuthuthozela uDlakela kukhangelwe ukuba uza kugwetshwa kusasa. Usehlale entilongweni okwedlula umnyaka lengxenye. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit kulelo lizwe. Umhlangano lo ngowokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele Italy lamazwe ezwekazi le-Afrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezonotho uMnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions. Yes, lethemba lokuthi siza Yes, afaka ke uri Joyce Ngwenya konapho.
Avela ubudlelwane phakathi kwe-Africa lama-Italians uvele kukhona, ama-Italian uvele kukhona. Siyazi ukuthi yiwo abakha i-Kariba Dam kule izindawo eziningi lapha abalungisisa khona i-leather tanning lasemarondela ngale bale company yabo kulama-Italian lawo company. Ubudlelwane uvele bukhona phakathi kweZimbabwe le-Italy kodwa angiboni ukuthi ukuhamba kwakhe kwancedani ngoba vele ngale inhlanganiso kumbe singathi umhlangano wama-ministers abona ngeze-trade. Ngakho nje ngibona ngathi uceda nje isikhathi, hhayi ubudlelwane khona vele bukhona abuzanga kuphela.
Ye, ngazikhangela sibili ele-Italy kalisale likwenze khonoko kwinongabe kusenza ukuthi benze umhlangano le nkokheli yamazwe aze-Africa.
Njengo sithi ukuthi abazake bakwenze ngoba phela sesiyazi ukuthi i-China yiyo esiyile-Russia basebevama ukuthi babe behlangana la labo omongameli be-Africa besenza umhlangano enjalo. Kodwa i-Italy amataliyana njengoba vele ngisitsho nje ukuthi bavele abantu abavele bedlelana le-Africa leZimbabwe ama-ties esilawo amaningi ase-Africa avela e-Italy. I-granite leyana ilitshilelana lekhethwa elenziwa emtoko i-black granite vele emthetho wayo ihlala iqonde e-Italy ikuthi ngenxa yekhathezi nje bafuna ukuthi babe ngabantu ababonakala labo bengathi bagijigijima kwenzela ukuthi bengehlulwa yi-China.
Ubona ngazange bengagijigijima bangangena ngaphi khathezi?
Hayi, ukungena vele kuyahlupha ngoba phela ngoba i-China ingenisa imali lezisebenzi zayo into ezijiphileyo. Laba abanye abe-Europe abahlale bekhalakhala ngabo i-Sanpetri kulama-sanctions bavele intengo yabo ingathi ihlawulo yakhona ingathi phezulu abasoze behlule China.
Lo ngumnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions obekhuluma le Studio 7 yaseHarare. Singangene kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemini kalithi lizaphindisela kulandela ukubulawa kwamasotsha amathathu kwele Jordan ngawacatshangelwa ukuthi badlelana lele Iran. Abathathu laba babulewe izolo. Ele Israel leHamas bazama ukwenza isivumelwano esizakwenza ukuba kukhululwe abathunjwa iHamas ngomfomfu nyakenye. Ugatsha lwezempilakahle namhla lusungule uhlelo lokupha abantu imithi yokuzivikela kumkhuhlane wohudo ngesikhathi kumemetheka ngamandla kwezinye izigaba eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende usungule uhlelo lwe-cholera vaccination eKwazana, eDienview, eChiredzi lesigabeni seBohera okumemetheka khona ngamandla umkhuhlanelo. Ngolwesihlanu uhulumende wamukele abathi oral cholera vaccines angaba zinkulungwane ezingamakhulu phose ayisifica munwemunye 892,000 vaccines. Abantu abedlula amachumi ayisikhombisa 71 sebebulewe umkhuhlane wohudo, kuthi njalo abafike phose amakhulu amane 393 labo bacatshangelwa ukuba babuliwe ngumkhuhlanelo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba selunemithi yokuvikela umkhuhlane wohudo eyedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Kusungulwe uhlelo lokuvikela umkhuhlane wohudo eHarare namuhla. Umnumzana Charles Tawangwa emele umphathintambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora uchaze ukuba kuqakathekile ukuthi inhlanganiso ezehlukeneyo zibambane lohulumende ekulwiseni lumkhuhlane. Umgcini sihlalo wezempilakahle kobulawayo phansi kogatsha lwezempilakahle lukahulumende uDokotela Mafios Siyamuchembu uchasisa ngesimo sawo kuleli dolobho.
Isimo somkhuhlane wekholera kwelobulawayo okwakhathesi esibhedlela seTongrove kulabantu abayisikhombisa abayi-7 abanatshwayo. Lokhu waqalisa ngomkhuhlane elizweni leZimbabwe ngoFebruwari last year. Sesibe labantu abafika ama23 edorobheni labobulawayo esicabangela ukuthi bengabe bebanjwe ngumkhuhlane wekholera. Kodwa abane kuphela yibo esibe leqiniso ukuthi babanjwe ngumkhuhlane wekholera.
Ingcweti wezempilakahle usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla.
Phangisa ukuba le-dehydration. Abantu bayaxwayisa-ke ukuthi nxa umuntu ecabangela ukuthi kulesihudokazi lesi aphangise ayesibhedlela selatshwa ngokuthi odokotela abomongikazi bekufaka i-drip ama-drip amaningi njalo uphinde uphiwe ama-antibiotics okubulala leso leyo majems oyabe wadlile.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ebonisa uzulu ngalo umkhuhlane.
Wakhawulana labantu wasekuthola ezandleni sesiyafaka emlonyeni sokungena ngize emathunjini kube sokusenza isihudo esikhulu kakhulu umuntu ehude ephangise ephuma amanzi amaningi ngaphansi. Amanzi la idiarrhea le kuthiwa amanzi akhona njenge-rice kuthiwa i-rice water stool.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi balaso isibhedlela esibona ngokwelatshwa komkhuhlane wohudo.
Lequla labantu abasebenza kobulawayo ezempilakahle lezokuhlanzeka ngisitsho i-environmental health likhokelwa ngudokotela kugoqela lamanesi lama-health promotion laba abantu ababuzela kakhulu ngezenhlalakahle ngempilakahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle. So ke laba abantu iqula leli selihambile la eTongrove esibhedlela seTongrove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelelwanayo esingathi infectious diseases ikakhulu ezihudo. Limkhuhlane leli ward ke sebebonile sebefake konke sokukhona.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthula Nyathi uthi labafundi ezikolo sebefundiswa kakhulu ngokuhlanzeka kanye lokuzivikela emkhuhlaneni onjengowesihudo.
Ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikele emkhuhlaneni wesihudo lo osuthe waqhamuka esabelweni seChegutu. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga. osokuqhakazekile ukuthi abantwana kube kwazi ukugeza izandla isikhathi zonke engadli bevele etoilet ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo ngoba ulutho vele ukunemetheka.
Uhlelo olusungulwe namuhla lukhangelelwe ukuba luzaqhutshwa kwezinye izigaba kusikhatshana esilandelayo. EleZimbabwe lathola imithi le kunhlanganiso ezigoqela eGavi, iVaccines Alliance lezinye ziphansi kweye International Working Group. Mhlaka 26 Zibandlela, iZimbabwe ibinabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,951 ababanjwe ngumkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kule Ivory Coast iqhubekela phambili kuhlandla lesibili second round lapho iqembu elinqotshwayo lihle libuyele kibo. Amaqembu amakhulu kwezenguqu kuzwekazi le-Africa, iGhana, Cameroon leGibhithe ebhuqwe iDRC 8-7 ngembekwa izolo, wonke kunye le-Equatorial Guinea enqotshwe 1-0 iGuinea, lamanye asevalelisile. Kunjenje iMauritania ingqikelana leCape Verde ezingutshiki lobhanqa 0-0, kukanti ngo-10 ebusuku iSenegal kaSadio Mane idibana le-Ivory Coast. Kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kusasa uthenjiwe weNingizimu Afrika iBafana Bafana yaseSouth Africa iyabithobelane le-Atlas Lions yeMorocco enkundleni ye-Laurent Pokou Stadium kwele Ivory Coast. EleMorocco elenza izibanga emidlalweni yenkezo yomhlaba ka-2022 World Cup eQatar, lapho i-Afrika khona ama-semifinals yalimncintiswano lidla amalangabi njalo liqede linganqotshwanga kwisibaya sika-Group F yemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Uwake waba ngumdlali olodumo kuqembu le-Highlanders uSenzomoyo uthi iBafana Bafana izabamba pha. Umoses Ncube umlandeli wenguqu uthi Morocco izanqoba.
Ngibona ngani iMorocco ingaba yikhona pha. Lokuzeni amathemba bethu. Lami ngu-Southern Africa kodwa hayi i-South hayi ngana ayilapha nje. Ilokuzeni iCape Verde. Hayi kepi ngiyayijabulisile.
Wenzani empilweni manje?
Hayi angiyenzi lutho.
Uphila ngani?
Ngiphila mina ngiphila njengoba.
Okay.
Uklopa Singano uthi usekela iBafana Bafana kodwa ubone ngani izanqotshwa.
Initially mina ngisengisi I was sympathize with Bafana Bafana. But ngiyakwazi izajo. But I sympathize with them because basetuzane lathi. Base Southern Africa so at least you may be members there.
Omunye njalo wakwadlala iqembu le-Highlanders le-Cape United uGift Ilunga Junior uthi imidlalo ye-AFCON ibonakala ukuthi ibhola le-Africa selithuthukile.
I-AFCON le-2023 tournament isifundisa ukuthi ibhola has improved, ukuthi selitshintshe kakhulu njengobona ama-big guns asephumile ku-tournament so early, kutshengisa ukuthi amanye amazwe lawo senjani aseyimprovile kakhulu. Sokuselela kithi lalo leZimbabwe ukuthi lalo libone ngendlela eyenzakala ngazo ku-AFCON. I-South Africa one of the teams ngamanye bengiyisupporter, but ile big task ku-Morocco, but ama-chances akhona. Anything kuyenzakala ebhola.
Ulungisani Khumalo uthi iBafanaBafana iyanqoba noma kanjani.
I-Egypt ikhitshe iDRC, iDRC besingayicabangeli ukuthi into engayenza kwi-Egypt. Sikhangele uMohamed Salah singabantu esibabona emazweni bani. Kodwa hayi kutshintshile, kutshintshile. I-South Africa injiyana ngumdlalo abawudlalayo. Hayi bangabopha ziqini labo bakhatshana.
Bangayitshaya iMorocco.
Bangayitshaya iMorocco, mina yala ngithi iMorocco laphana yasoze ingaphumi iMorocco neSouth Africa.
Owake waqeqesha iHighlanders uCosmas Tsano Zulu uthi iMzansi izadliswa ukuba nomqeqeshi omhlophe.
Sebecoach 6 amakhiwa lawo
agriculture. Because umuntu omnyama iplayer umuntu omnyama baba Sibanda, as long ukhuluma lesilungu ungakhulumile le lolimi kamama wakhe, nga ukhuluma lesilungu kuhambe ekhanda lakhe, ungakhuluma lolimi kamama kuhambe enhliziyweni yakhe. Ukuthanda sithenge into ofuna ukuthela zama-tactics.
Imidlalo yakhona edlalelwa kwele Ivory Coast ibukelwa kumabona kude emhlabeni wonke jikelele. Ngiyimele 27 koBulawayo, igama lami Jesus Banda.
Nansi isaziso esiqakathekileyo.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni sukusela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli ithemba, ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama no-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama, ulakho ukululalela lapho soluphindwa no-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Wamanje songisikati sabalaleli.
Njani ngumhlalo mpofu lo khulumayo kovarevare ngikhaya eMbashi. Thanda ukungeleli bomncane uSupreme kwaphana eMbashi, ngingeleli bomncane uLawrence eGoni, abalandeli bakaStudio 7, ngingeleli u-anti eBhinga onamaja, ngingeleli umamncane uGrace eHarare, ngingeleli ezinye izihlobo zami zabanye abangane nje abalandeli bakaStudio 7.
Ah, Studio 7, asibingelele sibonge ukuba khona emoyeni, hawu. Asibuye sibonge njalo indaba esizithola mihla nemihla, hawu, kahle lokhu ukuthi sihlale singabaxhumeneyo. Ngidikambulise nje bonke abangaziyo, labangangaziyo, abangithandayo nabangizondayo. Sithi hhayi, asiqhubekeni siphile. Obabulisayo Evans Ncube. Ntabukicholocho, uzayo yababathuna, ya manje ya ngoBulawayo. Mbulisele, yemebrazi ya Uzef, esusumane cholocho, kikhula mdala, wibambi njalo. Mbulise yonke muli yaki, wonke, angeke ngibaqede, sibaningi kakhulu. Kodwa ngithi inkosi kayisenzele kuhle, ambonge baba, ambonge emsakazweni.
Hey, Studio 7, salibonani lonke. Sizwe sakithi emaNdebeleni liyaphila, kodwa hayi, mina ngiyaphila. Ngiyaphila kakhulu bantu bakithi abahloniphekayo, abanokuthula, abanothando. AmaNdebele amahle. Ngithanda ukubingelela nje uThobekani Ncube, Progress Ncube, Indokuhle Ncube, Zenande Ncube, labo bonke ekhaya esigabeni sakithi enkaya. Ngilungisani Ncube lo okhulumayo, ngiyabonga. Danko,
sibonge lapho umphathi wohlelo nakuwe msakazi obingelelayo lo owene. Sibonge Ncube, ngithi sengathi ningayibamba kanjalo. Inkosi nibusise, iqhubeke ngomsebenzi wenu oya phambili. Masiye phambili mthwakazi, siyabonga.
Siyabingelela, sanibonani kuStudio 7 stesi sasekhaya. Ya, mina ngithanda nilobo, bengithanda ukubulisa nkosikazi wami eFlafusi lapha eLuigi, uSithobekile Mlilo, ngibuyelele lo mntanami uFana, ngibuyelele lo mntanami uTha, ngibuye ngikhuphuke ngiyeGwanda, ngiyebingelela uSibale bami kunye lomamazana lapha eMashonomoshe, uMasuku. Ngiphinde futhi ngibingelele abazawami lapho, Otfield no-Austin, abanye nje bafowethu, abanye ngabalanga, kodwa hhayi.
Siyabakhulekeli kakhuthi ngomvulo sonke isikhathi silohlelo lokubingelelana. Ulivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30.